manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 17, 2025. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanodzokorora kuti havasi kuda kuramba vari pachigaro kusvika 2030. Asi bato rezano PF riri kuenderera mberi nekurudzira yekuti bumbiro remitemo rivandudzwe kuti vaMnangagwa varambe vari panyanga. Vagari vemusha weHighfield nerugare muHarare vochema-chema nekupiwa mvura yakasviba nekanzuru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vadzokorora zvakare mashoko avo ekuti vachatevedzera bumbiro remitemo vachiti havasi kuzopfuura nguva yavanofanirwa kunge vari muhofisi iyo inopera muna 2028. Vachitaura pamusangano wavaita nevapepeti venhau vabva kumasangano akasiyana-siyana vaitirwa kumuzinda weState House muHarare nhasi, vaMnangagwa vati kana matemo avo maviri apera, nyika nebato zvichaenderera mberi nekusarudza achavatsiva, vachiti izvi zvakajeka sezuva. Mutungamiri wenyika vatiwo ivo vanofunga kuti avo vane ZANU-PF pamwoyo vanotevera mitemo yeZANU-PF, vachiti kune vamwe vari muZANU-PF asi mukati memwoyo yavo vasiri muZANU-PF asi vachipfeka mbatya dzeZANU-PF. Asi pavanga vachitaura mashoko aya, vakuru muZANU-PF vanga vachiti bumbiro remitemo richavandudzwa kuti vaMnangagwa varambe vari panyanga. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mukuru muhofisi inoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vaFarai Marapira.
Tataura mukuru vati ivo vachazama kuti vandikonvince kuti ndipfuurire sezvavari kuda. Ivo ndichazama kuti ndivakonvince kuti aiwa ngatisadaro. Izvi zvinongoreva kuti iyi nhau iri kutaurirana mukati mebato haisati yava nhau yapedza kutaurirana. And zvinoratidzawo kuti tine dhemokrasi mukati mebato redu reZANU-PF rekuti vanhu vanotendedzwa kuti vataure vachitaurawo zvichemo zvavo zvido zvavo vachizvisvitsawo kuvakuru. And vakuru mazvasekutaura kwavo as a true democrat and leader havangotori mashoko evanhu vongomarasira kure vosanga mavo vachiti ivo I will try to convince varikuda kundiconvince kureva kuti mukuru anokoshesa kutaurirana nevatsikiri vacho.
Asi ivo vari kukurudzira vaMnangagwa kuti varambe vari pachigaro, sei vasiri kutambira zviri kutaurwa nemutungamiri wenyika vari mutungamiri webato? Tichiona kuti akasike kutanga vaMnangagwa vachizivisa kuti vachateera bumbiro remitemo.
Tinodaro ndezvekuti ivo somunhu wakamakaita vachitaura kuti the voice of the people is the voice of God. Saka vanhu vanenge vachitsigirawo izvi vanenge vachitaura vachiti ivo hane rimwe remazuva tingangodzikwawo chatinoda, nekuti zvinoda vanhu zvinosiyana-siyana. Saka isu mubato weZANU-PF tikuratidza kuti hatina chatinorambidza vanhu kuda, hatina chatinorambidza vanhu kutaura, hatina chatinorambidza vanhu kushuvira. Zvichiratidza kuti isu mukati mebato redu taaverezere machuwa dhemokrasi.
Asi kava Marapira, takanzwawo vamwe vakaita savageza vari mubato reZANU-PF vari kuti aiwa mutungamiri wenyika ngaachizorora. Taakunzwa vaakutotukwa nevamwe mubato, zvichireva kuti dhemokrasi yamuri kutaura kai inongoshanda divi rimwe chete.
Vose vageza hapana vavarambidza kuti vataure zvavanoda kutaura. Chakanesa ndechekuti vanhu vakaramba kuti vageza vawanikwe vari ivo vanotsorofodza mutungamiri wedu weZANU-PF vachivataura zita ravo mukati nemashoko asingavati mukati nemashoko anotsorofodza. Vageza havarambidzi kufunga zvavanoda kufunga, havarambidzi kutaura zvavanoda kutaura.
Asi tingaona here mutungamiri webato va Munangagwa vachiudza nhengo sezvavaita nematore venhawich kuti aiwa musazvinetsa henyu mubato ngamuve nekugadzikana. Ini ndakataura kare pandimire.
Ndo ndataura ndikati bato rezanupiyo rine nzira dzavo dzakawanda wanda dzekuti rinotsva iro pakugadzirisa nyaya dzavo. Saka isusu mukuru kana achinge ataura izvozvi hatizivi kuti mastructures acharesponda nekuchidii. Asati tatapawo mhindu yekuchigashira here kana mastructure acharamba achiti aiwa ngavapfuurire.
Vanga vari mukuru muhofisi unoona nezvekuburiswa kwemashoko muzano PF vafarai marapira vari parunare muHarare nestudio 7. Tabatawo nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reUnderhill Corporate Solutions Dr. Edi Mahembe kuti tinzwewo maonero avo.
Mashoko andamanzwa endi hakusi kwekutanga vamunanga vachidaro nonga rikwadaro rushina vachidzokorora mashoko avo asi vanhu vanowanzo kuti action speaks louder than words. Kureva kuti zvavanoita kauri zvinoitwa zvakanyanya kukosha kudarika zvinotaurwa nekuti tikatarisa panguva yapera iyo pakaita maMP vakawanda wanda vakaungana pafamu ravo nyaya yavakaunganira yanga iyo yeED 2030 pamba pavo chaivo. Saka izvozvo ndo zvimwe zvinoita kuti vanhu vafungidzire kuti vanenge vari kutaura vachitena left asi vaindicate havo right. Saka handifungi kuti inganyanya kuverengesa chaizvo kunyanyanya zviri kuvari kutaura izvo asi kana vakatanga vataura vanhu vavanoti ivo vakapfeka jaketi rezano asi vasiri kuita zvezano kana vakatanga vataura navo ivo pachavo nokuti handitiwo mukuru wezano vanodi kutaura navo.
Asi tingaona here vamunangagwa vachiita zvamuri kutaura izvi kuti vagare pasi nenhengo dzavo vachidziudza kuti aiwa haikonai kukonzera nyonganyonga mubato ini ndichaenda panopera temu yangu.
Kana zveshuwa-shuwa vachirevesa kuti havasi kuda kuindirira mberi kuti vari pachigaro vanogona kuzviita. Handiti ndo mukuru webato asi zvinogona kuti netsei zvino kuti vakatorega bato ravo richipasa rizo richorivo ivo varipo zvinoreva kuti vanotoda vamugabe vaimbozviita izvi zvikanganwa vamugabe vagara vachizvitaura kuti handiti mberi handiti mberi pangaita pamaelections onza kondingadikana vanhu vachindida chakachenjeza nechakatanga.
Tirikunzwa muzano PF vari kuti ibato rinotevera bumbiro remutemo vanhu vanobvumidzwa kutaura zvavanoda.
Freedom of speech zveshuwa-shuwa inofanira kukurudzirwa asi pane pamwe paunoona kuti hachasi freedom of speech iko zvino handi munoona kuti even muzano macho vanenge vava kutorwidzana. Chakakosha kana vanoita freedom of speech ngavaite freedom of speech inoenderana nomutemo. Sezvozvo handiti pane nguva yekuti apedza temo yako woenda umwoya ndo inonzi freedom of speech iyoyo pane kuti wonzi ngatipwanye zvakatonyorwa nebumbo remutemo rakanyorwa nevanhu 93% vakati 2013 constitution ngaite term limits dheri kuita vanhu vashoma-shoma vari mubato vanoti aa ngatipwanye bumbo remutemo iro rakanyorwa renyika yese kusuta munhu wani ina ndione freedom of speech yacho yakanaka iyi.
Asi chii chamungaona chiri kunyanyoita kuti bato rezano PF imomo muve nevari kunyanyotungamidza kuti vamunangagwa vaenderere mberi?
Chokwadi chiripo ndechekuti hakuna zvokuti zvonzi pati kana kuti musangano woti haukwakwasikindira mberi nokuti mukuru uripo iyoyo akaita maprojects. Saka zvinoita bato zvinodingoita munhu wani nokuti bato zvinoitirwa bato ndokuti ringa rine vanhu vakawanda ende bato ringa rine donzvo raro ende bato ringa rine vanoti ideology or maprojects. Zvinoreva kuti ari kutungamirira paanobva umwe unenge achingotungamirira achingeta achitumba ndozvisaka zvizi institutions are more important than one.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reUnderhill Corporate Solutions Dr. Edi Mahembe vari parunhare muSouth Africa nestudio 7. Vagari vemumisha yeHighfield neRugare muHarare vari kuchema-chema nemvura yakasviba iri kubuda mupombi dzavo iyo iri kunhuhwa zvakare. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Mumazuva matatu adarika, mvura yakasviba kuti ndo uye iine hwema hwakaipisisa yanga ichibuda mumapombi evagari vemuHighfield nevekuRugare ichibva kukanzuru. Muzvare kudzai Chivasa, avo vanogara muHighfield, ndemumwe wevagari vemunzvimbo iyi vanoti havasi kufara nemvura yakasviba iri kubuda mupombi dzavo.
Hanjazive kuti yatiri kuona ichibuda patepi mazuva ano imvura here kana kuti yatova sewage chaiyo kwezi hazvisi kuita. Akomana mvura ngabude mvura yegreen imwe yebreak kunzwa yapairi kutonhuwa sewage pane mweya inohwa fish musono unzwa kuti mvura iri kunhuwa fish kairi kunhuwa sewage iri kunhuwa fish ipapo chii chakadaro pasina maminitsi inenge yakuda kunge yachena yodzokorora futi tinenge tiri kutourayiwa kabisira nemvura iyi.
Mukuru werimwe remasangano anomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vatenda kuti sangano ravo rawana zvichemo kubva kuvagari vakawanda.
kunhuhwa kwairi kuita kuri kubva kwaita kuti wagari vazhinji watye mvura yekanzuru zvekuti nyangwe ikazonge yachena hayo wari kuramba waine kutya zviri kuratidza kuti mvura inomwiwa nevanhu iri kusangana nemvura ine tsvina dzevanhu wagari vari panjodzi yekugamuchira zvirwere zvinofamba nemvura.
Asi mutauriri wekanzuru yeHarare vaStanley Gama vaudza Studio 7 kuti mvura yakasviba nekuti vaigeza matangi.
What happens is because mvura yanga yapasipasi yabuda isipasina nyuwani iri kuuya. Sludge iya yamishonga yatoisa over time so inoungana pasi yopesera ita zviya zviya. But it's not harmful of all, but obviously not pleasant to drink or use. Nothing chinotyisa, just mishonga yakangoungana ungana iyoyo. So as soon as we resume pumping, the water will clear up.
Asi mamwe makanzuru pasi rose kana achida kugeza matangi kana pombi dzemvura anozivisa vanhu kuti vavhure pombi dzemudzimba kuti varase mvura yakasviba kusvika yachena. Kunyange kanzuru ichiti mvura haina utachiona hungakonzeresa zvirwere, mukuru werimwewo sangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vanokurudzira vanhu vemuHarare kuti vatore mamwe matanho ekuchenesa mvura yese inobva kukanzuru.
Vagari mvura yese yavari kuwana papombi ngava inishuwe kuti mvura iyoyo kana vasati vanwa vaifashaidze, uyezve kana kushandisa mishonga inochenesa mvura yakafanana nechlorine. Nechikonzero chekuti mune mbombi dzinofambisa mvura yetsvina dzinenge dzichiputika dzisingagadzirwe, saka naizvozvo izvo zvaita kuti mvura yedu yemuHarare quality yacho ive nokompromiswa.
Mukutanga kwegore rino, hurumende yeZimbabwe yakazivisa kuti ichaita kuti makambani anoshanda akazvimirira apiwe mvumo yekuita basa rekuwanisa vanhu vemuHarare mvura, basa riri kuitwa nekanzuru pari zvino. Hurumende yaiti izvi zvinogona kuita kuti dambudziko rekushayiwa mvura kana kuwaniswa mvura yakasviba ripere. Asi mukuru wesangano rinoona nezvekodzero dzevanhu dzemvura reCommunity Water Alliance vaHardlife Mudzingwa vanoti kupa makambani anoshanda akazvimirira basa rekuti vawanise vagari vemuHarare mvura idanho rakaipa chose.
Kune vara rinoti governance rakakurukurwa iyo nevamwe vakaongorora veGIZ neve World Bank vakaongorora nyaya yekuwanikwa kwemvura through privatization nemamwe mainitiatives akasiyana siyana. Ivo vanoti kana privatization yauya haigadzirisi maunderlying governance challenges anganga ari mumuguta. Izvi ndo zvinoita kuti mvura izowanikwa yakachena, kwete kuti privatization inounza kuwanikwa kwemvura.
Aka akasike kutanga kanzuru yeHarare ichipomba mvura yakasviba kudzimba dzevagari, sezvo dambudziko iri richiitika pese panombovharwa mvura, zvichinzi michina inopomba mvura muguta rese inenge ichigadzirwa kuMorton Jeffrey kana kuti paPrince Edward Waterworks. Rimwe dambudziko revagari vemuHarare nderekuti zvibhorani zvakawanda muguta zvinonzi hazvina kuchena. Izvi ndizvo zvinonzi nenyanzvi zvinopa kuti zvirwere zvakaita sekolera, typhoid nezvimwe zvipararire zvakanyanya. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vateereri, tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona Channel, paWhatsApp uye nepaFacebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padandemutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page redu patinokupai link yekuenda paVOA Shona WhatsApp channel. Vatungamiri venyika dzemuAfrica vakapeta nezuro musangano wavo wepagore wechimakumi matatu nesere kana kuti 38th ordinary session uyo wakaitirwa kuAddis Ababa kuEthiopia. Vatungamiri ava vakatenderana kuti vabatane mukukurudzira nyika dzakabudirira kuti dziripe Afrika nekupamba vanhu vayo makore akawanda adarika kana kuti slave trade uye kupambawo nyika dzemuAfrica. Vatungamiri ava vakawiriranawo kuti vasimbaradze urongwa hwekuti Afrika ipiwe zvigaro zviviri muUnited Nations Security Council uye kuedzawo kugadzirisa hondo dziri muDRC, Sudan nedzimwe nyika. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa avanga vari kumusangano uyu vakadzoka kumusha nezuro. Kumusangano uyu kwakasarudzwawo vatungamiri vatsva vemakomiti anomirira Afrika. Mutungamiri weAngola vaJoao Manuel Lourenço ndovesa chigaro weAfrican Union, vaMohamed Ali Yusuf vekuJibouti ndovesa chigaro weAfrican Union Commission. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivanzi Sininga weStudio 7 abata vanongorora zvematongerwo enyika vari mukuru wezvezvirongwa musangano rinorwira kugara zvakanaka kwevanhu reZimbabwe Network for Social Justice vaRuben Mbofana kuti tinzwewo maonero avo.
Chekutanga, misangano wakaitwa weAfrica Union uya, hapana chinoshamisira chakataurwa ipapo. Takuziva isu kuti misangano yekungosanganawo zvavo vatungamiri vedzinyika, zvavanongoitawo kana vemuno wemusadhaki. Voonana, vongotaura taura zvinonwisa mvura, zvinofadza nzeve, vodya, vorarama hotera, voboita misangano yavo parutivi, asi chinobatika chinobuda ipapo hapana.
Sei muchidaro vaMbofana?
Muchaona kuti kana even hondo yekuDRC ndo yakanyanya kutaurwa nezvayo kuAfrica Union uko. But ndo kanyaya dzakabhotaurwa neSADC. SADC yacho yakatoboitawo musangano neEast African Community iyo ina na Rwanda nedzimwe nyika. Asi hondo iri kungobvira. Tiri kutonzwa nezuro ino kuti ivo veM23 vatobata imwe dhorobha guru rekuDRC ikokoko. Saka vari kutoenderera mberi nehondo.
Asiwo ipo hapana here zviri kuitwa pamusoro pehondo iyoyi?
Kana ivo vachasekedi vacho kumusangano weSADC havana kuuya, kumusangano weSADC neEAC havana kuuya, kumusangano weAfrican Union vanga vasipo, asi nyika yavo ndo iri kubvira. Asi mutungamiri wenyika iyo anenge asiko. Saka munotoona kuti tichatombozvitori serious zvimusangano zvezvo, takutongomati magentlemen club hawo ekuboita maouting, vachiita maholiday, vachingosangana vachitaurawo nyaya nengano, asi pasina chinobatika.
Tinonzwawo kuti vamunangagwa vakasangana nevamwe vatungamiri vedzimwewo nyika kumucheto kwemusangano uyu, savachapo vekuMozambique.
Ikoko zvekuMozambique takaona bongozozo rakaboitika mamwedzi apfuura kubva pakaitika sarudzo idzi dzina kufamba zvakanaka neveopposition. Takaona zvakare SADC hapana zvayakaita. Bongozozo rakangoenderera SADC ichi yakangotarisa pasina chairi kuita. Chatinoona pachekuti misangano inenge yakuitwa navachapo navamunangagwa ndeyekuti ZANU-PF yakangere yapiwa mhosva yekuti yakapindirira musarudzo dzekuMozambique.
Vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vari mukuru wezvirongwa musangano rinorwira kugara zvakanaka kwevanhu reZimbabwe Network for Social Justice vaRuben Mbofana vari parunare kukadoma naIvan Zizininga weStudio 7. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanopfurikidza mwero kuBenin vakauraya mauto matanhatu nemusi weMugovera kumaodzanyemba kwenyika iyi. Mutauriri wemauto anoti vanopfurikidza mwero 10 nevanomwe vakafawo mukurwisana uku. Vanopfurikidza mwero ava vanenge vachibva kuNiger neBurkina Faso uye ndevezvikwata zveIslamic State neAl-Qaeda. Mutungamiri wenyika yeFrance vaEmmanuel Macron vari kuita misangano nhasi nevatungamiri wenyika dzekumavirira nezvemamiriro aita zvinhu muUkraine panguva iyo America yave kuwandudza maonero ayo. America inonzi iri kuwandudza maonero ayo pahondo iri pakati peUkraine neRussia uye yatotanga kuita gadziriro yemusangano neRussia wekumisa hondo uchaitwa kuSaudi Arabia. Asi Ukraine inoti inodawo kuva nechekuita nemusangano uyu, ichiti ikasakokwa kuhurukuro idzi haisi kuzogamuchira zvichatenderanwa neRussia neAmerica. Bazi rezveutano rinoti riri kushushikana zvikuru neuwandu hwevanhu vari kurumwa nembwa munyika. Asi imbwa zhinji dziri kuruma vanhu idzi dzinonzi hadzina kubayiwa majikiseni ekudzivirira chirwere chechimbwa mupengo kana kuti rabies. Murutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Nkululeko Dewa vanoti vabereki vanofanira kuziva kuti vana vane dambudziko rekushandisa zvinodhaka vanenge vatokanganisika pfungwa nekudaro zvakakosha kunzwisisa kuti havafaniri kuitirwa hasha kana kugara vakasungwa maoko nemakumbo netambo.
Each time a parent comes and mwana akasunga probably my handcuffs kana netambo kana nei, I always say just leave me with, give me 5 minutes, get out of here. So in caregiving, the first thing iripo is the language. Tributara na SA, wongu aba motkara katengesa. Aita zese zwa aita, generation ema zwano yote abura ombe. Munuyo, ari normali hiri, gatichi njei, no shifta masai.
Vaende ramberi wa chituo mwana ane dambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka. Ahangu fanana ne vamwe vane zvirwere zvinenge BP ne sugar.
Let's say mwana uyu akaberekwa ane mental disorder. Tinomuvenga here because aba motkara kanorovera motkara kana aita anything. Ane flu tinomuvenga here kuti ane flu. Ane COVID tinomuvenga here kuti ane COVID. Uyu anorwara. Munhu ari muaddiction ane chi?
Kubva kuhondo dzakaita seWorld War 1 ne 2, mauto enyika dzakawanda aishandisa zvakanyanya zvinodhaka zvichifungidzwa kuti zvaizopa kuti vasanete. Dr. Dewa vati semuenzaniso, crystal meth kana kuti mutoriro waishandiswa nemauto ekuAmerica panguva yehondo yekuAfghanistan kuti vasanzwa hope.
Crystal meth was designed by the Americans from 1900. It was meant for the soldiers kuti vapinde mumacountries like Afghanistan. Pavanoti vakatora crystal meth for 48 hours or more, they will be walking vachinzwa sekuti vakaguta, and it, they won't sleep.
VaCharles Rula vekuchitungiza vati havana havo vana vane dambudziko iri, asi vari kuona sekuti vana baba vave kusiyira ana mai mutoro wekuchengeta vana vari kushandisa zvinodhaka.
Tinoda kukurudzira ana baba vose vari pano, dai zvaidzira timboitawo rehabilitation yaana baba. Tibva panapa vanoti vari kuzivana panapa, tazivana handiti dai zvaidzira. Dira Reverend Matthew timbono dzidzana because vanga kapinda mubaba vasingaziva kuti baba wacho chii.
Mukuru wesangano rinobatsira vanorwara nezvirwere zvepfungwa nekuda kwekushandisa zvinodhaka rembatira pamwe trust amai Kiri Christine Hurukuru Madamombe vakurudzira vabereki kuti vasamanikidze vana kuita dzidzo dzavasina kusarudza vega.
Zvakawandisa emwana aenda kuEngland, aenda kuinvesiti, but mwana anodzoka ikoko onoatakwa osodomaizwa, mwana atointrodhuswa kune zvinhu zvanga zvisingatarisiri nekuti mwana muintrovert haagoni zvitaura izvi, haagoni kupindapinda, kuri kuenda paka kunofara, but iye azvigona saakungoenda. Zivai vana venyu, you can make it in Zimbabwe, you can make it elsewhere. Kushora kuenda overseas mani ndikuti ziva mwana wako.
Charles Feshete uyo ane degree rokutanga nemasters degree anoti akavhiringika pfungwa nezvinodhaka asi akabatsirika zvokuti ave kutoshanda. Feshete uyo akashaikirwa naamai vake ari muchipatari anoti rufu rwaamai vake ndirwo rwakaita kuti ashandure tsika yekunwa nekuputa zvinodhaka.
Ndatomboshaudza mai vangu and ndakapinda murehab, ndakapinda musi wa 27 November and Christmas year 2022 she suffered a stroke and all of this I've according to learn that there are consequences of choices that I do.
Sangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development rinoti kushandiswa kwezvinodhaka kwadzosera nyika kumashure nokuti vanhu vanofanira kunge vachishandisa kusimudzira nyika vave kugara vakadhakwa. Ongororo yakaitwa neimwe nyanzvi munyaya dzezvemagariro evanhu vaIshmael Mugari inoratidza kuti vechidiki vanodarika zvikamu makumi mashanu nemanomwe kubva muzana 57% vari kushandisa zvinodhaka zvisingabvumidzwe munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidze.
Tinorombo, tinorombo vateereri, nyaya yatakupai inyaya yabva kuna Ropafadzo Mapimidze iri pamusoro pekurudziro iri kupiwa vamwe vabereki vane vana vari kunwa nekuputa zvinodhaka zvisiri pamutemo. Avo vari kukurudzirwa kuti vatsvage rubatsiro nechimbi-chimbi kubva kunyanzvi munyaya dzezvirwere zvepfungwa kuti vakwanise kubatsira vana vavo. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, nhasi America iri kucherechedza zororo rekuremekedza vatungamiri venyika kana kuti President's Day. Zororo iri rakatanga richinzi Washington's Birthday, richipemberera zuva rekuzvarwa kwemutungamiri wenyika yeAmerica wekutanga vaGeorge Washington. asi zvino rave zororo rekutenda vatungamiri venyika vose. Mukuziya nezvezororo iri, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abatanyanzvi munyaya dzezveupfumi nekudyidzana kwenyika dzepasi rose uye vari muzvinafundo paDeVry University kuOhio muno muAmerica vaElliot Masocha.
Iri izuva rakakosha chaizvo muAmerica nokuti kubvira pakutanga kwaro ranga riri zuva raipemberera kuzvarwa kumutungamiri wokutanga muAmerica George Washington, wakaita zvinhu zvakawanda chaizvo zvairemekedzwa neAmerica nepasi rose panguva iyoyo. Titarisa isu muAmerica, munhu nguva yake iyi ndo pakagadzirwa Constitution, bumbiro romutemo weAmerica, rinova iro bumbiro ratingati isu rakakura rinoremekedzwa pasi pose, rashandiswa nenyika dzakawanda kugadzira mabumbiro emitemo yavo ivo, nokuti ibumbiro rinoremekedzwa, ibumbiro rakasimba rinoremekedzwa muAmerica napasi pose. Zvekare ndiyo wakatanga futi nguva yake kuti kunge kuine bhengi rokutanga romuAmerica munomu, pamwe chete nedare guru romuAmerica rakatanga nenguva yaGeorge Washington. Saka saiye wakakwanisa kunge ari mutungamiri wokutanga after independence yaAmerica, zuva iroro rakaiswa padivi richipemberera kuzvarwa kwake iye, pamwe chete nokupemberera zvakanaka zvaakaita iye nomucherechedzo waakapa youtungamiriri hwaAmerica neAmerica yacho.
Tinoona kuti zuva iri riri kuwanikwa zvakare richicherechedzwa mushure mekunge mutungamiri mutsva weAmerica vaDonald Trump vachangobva kugadzwa. Iro vhiki rino vachasvitsa mwedzi vave muhofisi. Mungati pane zvavabata here zviri kuita kuti vayemurikewo panguva iyo ino?
Zviri kuita vaTrump pari zvino zvinogona kusayemurwa nokuyemurwa navamwe. Takatarisa zuva rohupurezidendi, hameno kuti ivo vachataura vochinyi kuAmerica nepasi rose kuratidza kukosha kwezuva iroro rohupurezidendi. Hatinopembereravo ivo vaTrump nokuti handiyo nguva yavo yokutanga kupinda, vakambopinda ike zvino rwarwechipiri. Saka varimovo mukupembererwa kwezuva irori rohupurezidendi chiri chiratidzo kana kuvana kuti vanatsokuona kuti basa rohupurezidendi iri rakakosha sei. Munhu unokwanisa kuita purezidendi unenge ari munhu wakaita sei, une chimiro chakadini chinozoitavo kuti ivo vadzidze chinyi.
Muzvinafundo, Elliot Masocha, vanodzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica, vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunhare kwakari kuOhio. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Ini ndoda kuhunza vanhu vanotsigira ajenda ye-2030. Kunotarisa munhu wakaita accident kumasvingo vaiva vakaiswa maplaster emacardbox. Saka ndozva muri kubuda 2030 izvozvo. Kujairirana kuri kuita vanhu vezanupf Joshua the big dog Matori.
Masura sei kuvana vamusveravo vari kudiko, havachazivi basa ravakaenda kupalamendi. Chavava kuenda kupalamendi ko vava kuda kubira vanhu vachisingatevedzeri mutemo. Zvavari kuita hazvina kunaka mani, izvozvo zvinorwadza pakuti havasi kuda kutevedzera kuvaka nyika, vava kuda kuiputsa vachipedzera huku pachikumba chechino.
Studio 7 makadii henyu. Vana baba Geza vasvinura vaakuziva vari raiti. Nyika yese ngatitsigirei baba Geza. Makomuredhi akafira mahara aya, vamwenda nhasi mapfupa avo achirivo mumabhako mumakomo. Mese muna nauzumba mune mapfupa, mana mutoko, munana Darwin, munana mhingirikini mese, munana masvingo, munana brawayo. Mahirosi yese anonzi mahirosi, handiti mapfupa emakomuredhi. Vakafira mahara vamwenda nhasi havasati vatotorwa kuenda mumisha. Vana mujibha havana chavati vapuwa. Vana vevanhu vakabhombirwa mahara munguva yehondo. Nyika yese yebato, nyika yese yemunhu mumwe chete. Vana veZimbabwe tikabatana, tikamira nemakomuredhi, tikamira nana mujibha nana chimhwido, tirwire kusunungura nyika yedu.
Uyu vamoti mutsvangwa uyu toziva ari mutauriro wezanupf, tatiziva ari mutauriro wemapurisa, asi unotoshamisika. Ndiye anenge achitova kumberi kuti hei vaGeza vane mhosva dzavakapara vakazombodai vakazombodai.
Tinotenda vateereri tichiti musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutaura nezvemashoko emutungamiri wenyika vari mutungamiri webato reZANUPF vaEmmerson Mnangagwa, yekuti vari kuda kuenda pamudyandigere muna 2028 kunyange bato ravo riri kuenderera mberi nekuti bumbiro remutemo revandudzwe kuti varambe vari panyanga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndekusiyai muina Taboka Ncube.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamgela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 17 kuNhlolanja 2025 ngotabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
Onke siyakwazi ukuthi uJane Fani Mswere, uJones Msara, uGarwe laboziyambi abakhuluma nge 2030. Kasonto abazivumbeleyo nabona ngokwabo. Into yakhe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ugcizelele isethembiso sakhe sokuthi kasoze aqhelise umbuso wakhe ngomnyaka ka-2028.
Inhloso yabo ukuthi bacine bethethe umbuso e-DRC ukuze bakhululeke ngenxa yokuthi bahlukuluzwa kakhulu ngenxa yomhlobo wabo.
Abahlamuki be-M23 sebehluthune elinye idolobho kwele-DRC. Bunanzwa usuku le President's Day eMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ugcizelele isethembiso sakhe esokuthi kasoze aqhelise umbuso wakhe ngomnyaka ka-2028 lapho okuphela khona amahlandla akhe okubusa amabili avunyelwa isekelo sombuso welizwe. Mnangagwa utshele abahleli bamaphephandaba achiyeneyo eHarare ukuthi lanxa abasekeli bakhe besithi kumele aqhubeke esembusweni kasoze akwenze lokhu ngoba uyawuhlonipha umthetho. Wengeze wathi amalunga ezanu-PF aqotho lawo kumele asihloniphe isekelo sombuso welizwe. Ngesikhathi sethula amazwi la umsakazi we-ZBC wona olawulwa nguhulumende ubike ukuthi ibandla lezanu-PF liza kuqula isekelo sombuso ukuze kuqheliswe umbuso kaMnangagwa. Kulokufuthelana okukhulu kuZANU-PF phakathi kwalabo abafuna Mnangagwa aqhelise umbuso wakhe lalabo abathi kumele achiyele umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Sisixoxelwa ke wamela isigaba seBhinga edalele ePhalamende elilunga lebandla le-CCC umnumzana Prince Dubeko Spanda yena othi uMnangagwa umkhohlisi.
Umnangagwa yabona ufuna ukuthatha abantu abayenza ngani ngabantwana abancane kumbe abayenza ngani izithutha abangazilutho yena nguye yedwa ohlakaniphileyo. Sonke siyakwazi ukuthi uJane Fani Mswere, uJones Msara, omathwa ngubani lo owezibhorane, bonke oGarwe abakhuluma laboziyambi abakhuluma nge-2030. Kasonto abazivumbeleyo nabona ngokwabo. Yinto yakhe. Ngoba ngabe kuthiwa khona into abazivumbeleyo yona labana abantu ngama-appointees akhe abanye ngabaphiwa izimali nguye. Ulamandla okukwanisa ukuthi ebadiscipline nxa efuna ukuthi ebadiscipline. Kodwa ifekti yokuthi yena uzithulele belokhu besiya phambili bekhuluma ngento yona leyana ukuthi siyajija i-constitution sizakwenza lokhu kuze kube lokungane elizweni akusamanga kuhle yenethule engabakhuzi.
Icebo lakhe kuyini kahle kahle emhlonitshwa nxa kuyikuthi ngempela abantu bonaba baka-2030 bathunywa nguye kodwa kwesinye isandla esithi akalaso isifiso sokuqhubeka?
Umnangagwa kathesi lokho akutshiloyo noma engaze ekutsho engasingakamuzwa publicly esola labana abantu hayi kuyabe kuyokuzama ukusivala amehlo. Umnangagwa ule plani, leyi plani kayiqalisanga namuhla, iplani lesi nesikhathi eside. Iplani yakhe ufuna ukuba ngu-king munomtapa, ufuna ukubusa eze ekufa.
Uchiwenga umbona ekuvumela yini lokho?
Hayi ambona ukuthi uChiwenga leyana into angayivuma because anti abona ukuthi sokungani umbuso sokufuza ukuthi ngomuntu oyedwa kanti abantu sokufuza ukuthi bebebusa bechiyelana. Vele kunjalo umbuso uyachiyelwana kula muntu ohlala esikhundleni sinye eze ekufa angani nguye yedwa.
Umnumzana Prince Dubeko Spanda wake waba ngumeli weBhinga edalela ePhalamende ekubandla le-CCC. Ubexoxa lo ntungameli Nkomo we-Studio 7. Sixoxe njalo lelunga lezano PF umnumzana Malaki Nkomo yena othi amqotho amazwi kamnangakho.
Abantu yibo bona abalesifiso sokuthi aqhubeke siya ku 2030. Kodwa yena njengokukhuluma kwakhe esitsho ukuthi yena hayi i-two terms zakhe zingakwana uyafaka phansi amatomi. Angikwazi ukuthi abantu bona bangabe bekuthatha ngalinye ngakuphi. Lokhu kutshengisela ukuthi umongameli ngumuntu ohlonipha akukhulumayo njalo ngumuntu ayilokhu ayikho khona uma esithi yena is a constitutionalist ukuthi uyahlonipha umthetho. So ngibona ngani okwenza ukuthi azavize intatheli zindaba ukutshela umhlaba wonke labantu bonke isifiso esikuye esokuthi yena ngo-2030 lo lapho yena uma ngo-2028 njengokuthiwa singathi isisekelo sombuso welizwe leZimbabwe.
Bakhona Nkomo abathi umnangagwa ukhohlisa abantu lapha ngoba nxa kuyikuthi uqinisile ngabe uyabatshela phela abasekeli bakhe kuzanu PF bachiyane le ndaba ka-2030 le.
Ambona ukuthi kulokunye ukukhuluma okudlula khonokho akwenza umongameli ukuthi athi yena mina a ngima ngesekelo sombuso. Kodwa phela ebandleni ngale kukhuluma kudla ibandla leli, ibandla leZANU-PF ngesifiso abalandeli abangabe belaso. Kodwa umongameli abesebatshengisayo ukuthi lapha hayi mina ngisakuma la. Kodwa nxa kuyintando yabantu ukuthi le mthetho ikhona like I always say ukuthi nxa ukuthi iconstitution iyavuma ngezifiso zabantu kulandelwa iconstitution ukuthi lokho abakufisayo kwenzakale bangakwenza kuyihumana yidemocracy. Kodwa phela lapha nisikhala ukuthi yena umongameli welizwe uthini njalo labantu bona bathini ngezifiso zabo.
Engahlehla umongameli Mnangagwa njengokutsho kwakhe lizakhetha bani njengeZANU-PF ozancintisa kukhetho oluzayo?
Umongameli wathi wathi khona ibandla leZANU-PF kufanele lihloniphe iconstitution. Lapha sisitsho ukuthi thina ngazobe lomuntu esimfunayo kuzaba le-Congress. Abantu bazahlangana ku-Congress kulapha okukhethwa khona abantu abaphakamisa khona izandla kumbe lapha abantu abanominate khona abantu ababafunayo.
Mnumzana Malaki Nkomo ngowebandla leZANU-PF njalo wake waba ngumeli weinsiza edalele ephalamende. Ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7. Abahlamuki be-M23 sebehluthune idolobho leBukavu eliseduzane leleGoma abalihluthuna ekuqaleni kwenalinyanga. Njalo bethembisa ukuba bazahluthuna amadolobho amaningi loba inhlanganiso ezigoqele African Union, SADC le East Africa Community zikhuthaza ukuthi bebeke phansi izikhali bekhulumisane lohulumende kamnumzana Felix Tshisekedi. Abezindaba abe-Reuters labe-Associated Press babika ukuba abahlamuki laba bahluthune idolobho leli elabantu abedlula isigidi 1.3 million besithi bavikela uZulu ohlaselwa libutho le-DRC. Tshisekedi obuyele ekhaya ngolwesihlanu kungakagqitshwa umhlangano we-Munich Security Conference obuqhutshelwa kwele-Germany uthi abahlamuki laba basekelwa ngele-Rwanda lamanye amazwe. Umongameli Paul Kagame weRwanda uyakuphika lokho. Sekubulewe abakubutho leSouth Africa, Malawi, Uruguay lamanye amazwe alondoloza ukuthula kulelo. Ukuhlaziya okwenzakala kwele-DRC uGibbs Dube Studio 7 uxoxele umnumzana Thembelani Dube olandela ezombusazwe ezimele.
I-African Union kayila kutholayo ukuthwaleli ngele-African Union lokuthi lilungise izindaba ezingabe zihlupha ezombusazwe kuzwekazi le-Afrika. Okwesibili yikuthi impi ye-DRC nxa sinanzelela kuhle ilembaxa ezithile. Okwakuqala singayibeka njengokuthi yimpi ngesilungu esingathi i-ethnic war. Kungani sisitsho njalo yikuthi ungananzela abantu abahlamukileyo lama-M23
ngamathutsi kakhulu alobudlelwano lamathutsi eRwanda kube sokusiba lobudlelwano labantu beUganda kuDRC langapha kuRwanda kodwa kade seRwanda yiba babusayo ngemva kokuba uPaul Kagame sebethe bathatha umbuso ngemva kokuka 1994 lapha uPaul Kagame eke waba kubutho lika Museveni ngali belilwisa la uMuseveni la seselilindwa licatsha besalwisana khona ngaye la beUganda so singakunanzela kakhulu bale support so yikubona ukuthi amandla abo kaso zabohle ngenxa yokuthi bale support isupport evile emazweni ngala amabili engwaqabuleyo iUganda le Rwanda
ye khonapho ke babadube nxa sikhangela sijula sibili kutho ukuthi vele bazaqhubeka kuze kuthini ngempilo bayafika yini eKinshasa kumbe lapha siyazikhulumela nje
nxa sinanzelela kuhle le nkulumo kaPaul Kagame ake ayibisa uthi yena abantu laba bayazikhulula ngenxa yokuthi bayahlukuluza elizweni lakibo so ngakho ngokunjalo inhloso yabo ukuthi bacine bethele umbuso eDRC ukuze bakhululeke ngenxa yokuthi bahlukuluzwa kakhulu ngenxa yomhlobo wabo njalo kumele kunye sikunanzele ukuthi xa sekukhuluma ngokuthi iDRC iminjani ogoma labana labo Kigali babo Rwanda baseduze duze kodwa ngakhayela iKinshasa is about 2000 kilometers away from igoma lesithethe lamayela amadolobha asethethe so kungafika ukuthi ekugcineni kwakho konke ilizwe ihalf yalo kusiya phambili bazalithatha ngenxa yokuthi icapital eyiprotectwa kakhulu i 2000 kilometers away from lapha bona bakhona so bazalokhu besondela bethathe ilizwe ukuze kufike sebeseduzane mhlawumbe lapha uthitekedi la yenganjani angethuka khona ngoba siya kunanze ukuthi nxa kusiba le mihlangano East African Union community kumbe esadik uthitekedi esikhathini esiningi uyabe ngekubongameli we-DRC so khonokhana kubunjwa khonaphana esikhathini esiningi kungabe kumeqa kumbe kungabe kuthengisela ukuthi ngala interest labo kodwa ukukhona ukuthi ama-rebels kathesi they are moving forward bayahamba bazawela ukumele ithathe ilizwe lela kancane kancane baze bagcine sibise bengasasuseki ezihlalweni abaze bezithethe ngoba kathesi njengoba sibabona ukuthi they are marching forward bayangena sibile elizweni
lo ngumnumzana Thembelani Dube olandela ezombusazwe ezimele obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 ekoBulawayo Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Mnumzana Marco Rubio umphathi ntambo wohlangothi lukahulumende weMelika olubona ukudlelana lamanye amazwe ukwele Saudi Arabia lapho axoxisana khona lo Crown Prince Mohammed bin Salman ngokumisa impi phakathi kwele Russia lele Ukraine. Umongameli Zelensky uthi akusoze kumise impi le uma ele Ukraine lingaphatheki kunkulumo zokubeka phansi izikhali. Umphathi ntambo wohlangothi lukahulumende wakwele South Africa olubona ukudlelana lamanye amazwe umnumzana Ronald Lamola utshele abezindaba abe-Reuters namuhla ukuba ele Melika kalikaphenduli isicelo sabo sokuba bexoxisane ngezijeziso abazetheswa nguhulumende kamongameli Donald Trump othi bakhahlameza abamhlophe abalakho ukuthathelwa umhlabathi phansi komthetho omutsha okwaba umhlabathi. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lesizwe siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kweziphathelane leMelika uZulu eMelika namuhla unanza usuku lwePresident's Day olunanzwa ngomvulo wesithathu kunhlolanja. Usuku lolu lwaqala ukuthakazelelwa kukhunjulwa umongameli wakuqala weMelika uGeorge Washington njalo ngomnyaka ka-1968 lwaqala ukunanzwa ukukhunjulwa njalo owayengumongameli u-Abraham Lincoln. Lwaguqulwa ngokuya kwesikhathi lwaqala ukunanza omongameli bonke beMelika. Ukuze sizise imbali yalolu suku sixoxa lomnumzana Washington Jamela olandele zombusazwe weMelika njalo esizalwane seZimbabwe esesihlala eChicago.
Usuku lwePresident's Day lusuka kude kakhulu. Lwasuka ekuqaleni khona le emuva bekucelebrethwa i-birthday kaGeorge Washington ongumongameli wokuqala waleli lizwe ndawonye le-birthday ka-Abraham Lincoln. So ngokuhamba kwesikhathi ke agcine ehlanganiswa ama birthday eka George eka njengoba imhla 22 lwahlanganiswa ke lwaba lusuku lokuthi kukhunjulwe abakhokheli bakulelizwe abenza umehluko omkhulu.
Singathi luqhubekela phambili luqakathekisa na kumbe sekulusuku nje oluba likhe for kwabanye?
Hayi, ngokuhamba kwesikhathi ngibona sokuyilokho esingathi i-commercial holiday nje, ngoba lona vele lulusuku singathi lulusuku osolusetshenziswa kakhulu kulabo abathengisayo. Ungabona ama-adverts akhona, President's Day sale, President's Day sale, lokhu nalokhuyana. Kodwa-ke noma luyi-federal holiday aliso yilo usuku oluqakatheke kakhulu. Ngingazi ukuthi mhlawumbe okunye kudalwa ukuthi isikhathi olungaso kuleli lizwe, angithi ngapha i-winter kuma-states agodolayo kakhulu, abantu bayabezivalele ezindlini, so alungeke lufane lamanye ama-holidays la abakhona ngesikhathi kushisa abantu bephandle begcwele besenza into ezithiyeneyo.
Ikhona na imikhuba kumbe imicimbi eyenziwayo ekunanzeni lolu suku?
Imicimbi eyenziwayo ngalolu suku isimilutshwana. Kodwa-ke ngathi okuvela kuhulumende side bekunokuthiwa lokho kuthiwa yi-laying of the wreath engcwabeni lika-George Washington e-Mount Vernon e-Virginia, nokufanayo futhi ku-memorial ka-Abraham Lincoln.
Umnumzana Washington Jamela ulandela ezombusazwe zeMelika ubesecingweni le-Studio 7 eseChicago khonapha eMelika. Kusigaba sezempila kahle uGibbs Dube weStudio 7 namuhla uxoxa lonkosazana Suku Ncube oleklinika elapha abathatha izidakamizwa kobulawayo ngesikhathi kubikwa ukuba baningi eZimbabwe abathatha izidakamizwa kulezi nsuku.
I-rehabilitation yikukhipha, ngingathi kuphosa kufanele ejele, ukuthi umuntu umkhipha away from into avele i-habit ayenzayo. So nxa sekurehabilitator siyabe sikunika i-medication. I-medication siyakhangela, udokotela uyaqala kukhangela vele, sicela sidetermine ukuthi wena uvele uthathani. So umntwana lomntwana uthatha into etshiyeneyo, then sesikufaka ku-program kusiya ngokuthi uthathani. So what we do vele khona ikuthi siyabakhiyela phakathi, sibatshengise ngendlela ezirayithi ukuthi into le eliyenzayo iyalilimaza. Sizame ukuthi sibantu entertaining is something else. So basically them away from that locus, from take them from away from the habit by locking them in and giving them different programs in there for at least 3 months, whereby we require a minimum of 3 months.
Yeah, konapo ke nxa usubavalela abantu konapo kwabe kungahluphi yini, babe ngakhathazi ukuthi sebekhanuka khona ukuthatha izinto zabo kumbe labephonguba nxa libanike mbijana kumbe kunjani?
Oh no, they do ngoba saphela ba voluntarily siyabaphika sibathatha by force. Already abafuni vele ukuba khona phana, so siyaba force. Akula muntu ofuna ukukhitshwa kutsha ukhanjiswa rehabilitation ngoba bayakupholisa phela bakwenza, uyabona. So sithina singabangenisa phakathi. Eyami i-rehabilitation ngikhuluma ngeyami. Mina ngiyabenza bengakhanuki ilokhu ze kulakhe kunje ngilama gym. Baya gym. Wesikhathi siyabakhipha sinxase sibatrusta, siyabakhipha sibahambise out kokuma-outings. Sileyo siyabawosisa sile entertainment legazibo amale different games. So ziningi izinto esilazo eziba-entertainayo, then ukhansila uyabuya once a week and then talk to them privately ukuthi ezwe ukuthi bezwa njani. Every week vele siyasile program ukuthi bezwe ukuthi progress yabo And then it says social worker kona pana u social worker laye owabe khuluma labo amanits abo owa advocate layo ngakho ukuthi bala amanits because labo kufanele belwe amanits abo then sesikhuluma la sesingani siphakathi kwabo le family then sesiloko update family ukuthi kunje wesikhathi esiningi bayo bezondela ifamily vele bengabaletha kona pha but diet wise they are bida abamenya baspoiler
kuba spoiler ngani akusitele mancubo spoiler ngani
thina ngisho like kakhulu ukudla ukudla abami badla ngasiphose 6 times a day uyabona but okunye ukuthi imithi abayithathayo iyalambisa uyabona ngoba kuma psych meds ngoba abanye bakhona njani kuba kuma psych meds because into yakho na igcina sidial ama psychiatric problems
Abafupisa ukuthi bakuxhume wena bakuxhuma njani njalo lokuthi isente yakho leyo kubizwa kuthiwa kuyini
Isente yami kuthiwa yi Valley of Hope Rehab ise Selborne Park
Abantu bakuthinta njani Yebo bakuthinta njani abantu
Ngithinta abantu bengangithinta enambeni i US number yami u 317-519-1473 Eri yaphu directly 2637828576 03 Yi number yethu e Valley of Hope again 2637828576 03 Zonke ze available ku WhatsApp eyami yi USA number but la available ku WhatsApp
Unkosazana Suku Ncube isizana neseZimbabwe esile clinica elapha abathatha izidakamizwa Ubexoxa lo Gibbs Dubois Studio 7 eSamelika. Iqembu lesizwe elabesifazane lenguqu elama Mighty Warriors selulubhekise eAngola lapho elikhangelelwe ukungqikilana lelinye lalo kulelo lizwe kumdlalo wehlandla lokuqala ele Women's AFCON qualifiers enkundleni ye Stadio Joachim Dis eLuanda ngolwesine asanelisanga ukuxhumana labaholi kumbe abadlali baleli qembu lona elikhangelelwe ukulolonga ubuciko balo kumalanga amabili alandelayo phambilini walomdlalo ukuhlazela lo daba sithandekile emhlanga we Studio 7 uxoxela umlandeli wemdlalo wenguqu ubuhle benkosi Ncube olekhasi lakhe enkundleni yokuxhumana ebulenjini elibizwa ngokuthi Sports Grind with Buhle
ngibona ngani ichance yokuthi Ncube ezilayo awalizi ngathi iligi yabafazi isenza upgraded a bit players are now fit compared to ukuthi kudala iligi yethu yayi-on off but last season imidlalo ye-successful iligi yakhona and players abene-time bese-camp belungiselele imidlalo naleyo so angilethemba ukuthi bazadlala kuhle weva goalkeeper ubusi lunga udlala kuhle kakhulu kutournament eyadlalwa last year waba wathatha i-golden lapho ngiyamthemba kakhulu ukuthi uzayenza ezikuwayo ama-free foreign best immaculate ngipha ukhona laphana no urubimbo odlala ese-Israeli laye ukhona so yeah and our strikers they're good Ethel was i-top goal scorer last season uleague and tournament so lethemba ukuthi sizadlala kuhle
singathi lona iqembu le-Angola lingabe liqine okunganani kumbe lingabathwalisa nzima
iqembu le-Angola ngathi ngilandela nje kuma-social media awo ngananzelela ukuthi i-preparation yabo was a bit shaky so I think lapho ngikhona kuzaba affected ikhonukuthi thina eleke iqembu libe lesikhathi to prepare for this match this time around asifunanga ngibizayo ukubona abantu abamankazana bengaphathwa kuhle bawosela idinga last night send off sibone nje konke kuhamba kuhle even ku-camp lapho bakhempe khona speaking to the captain unobukhosi she was very confident ukuthi morale is high they are getting all the support from the ZIFA and everyone else eZimbabwe nje ukuthi
Lo ngumlandeli womdlalo wenguqu ubuhle benkosi Ncube obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we Studio 7 eGobulawayo. So isikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Ngilele Studio 7. Hayi siyabonga ronyaka izulu ngathi kungcono. Inkosi isikhumbulile. Abantu bazophila ngoba ngaphandle kwezulu eZimbabwe kusekho okunye abantu abangaphila ngakho. Kodwa hayi siyabonga inkosi ronyaka. Nabonga ngumasengwa okobulawayo ephumile emadonkini.
Sanibonani, sanibonani Studio 7, sanibonani. Noma nje iindaba zami zingasoze zibe sakhulunywa, I don't know. Kodwa ke hayi lami nje ngisike lijikayo kuzanu PF. Zobohla amanyosi, thina singabanye abantu esivele sifanele ukuthi singangeni kikho lokhu, sibukele ngoba akudingi thina. Okwezanu akudingi thina, kuright impela, yekelani bezehlulekele bebodwa. Ngoba bathi besenza into le lokuzena ukuthi bathathe izanu bayenze ukuthi kungani kuthiwa amanye ama-parties ngama-tribal parties, especially izaphu beqamba amanga. Izaphu ine-90% abantu basempumalanga and saqhubeka saye siyizaphu yadiliza izanu. Kanti vele i-M yabo ukuthi bebenze one party state. Kanti vele wayengakhulumanga yena ngokwakhe umnanga ukuthi lapha simina sengiyinkosi sengisenze one party state. Uyagula lokhu.
Sanibonani, sanibonani kuStudio 7. Ngiyacela ikifundi audio yami beyizwe bonke abantu baseZimbabwe. Loba singakhuluma ngohlupho olwenzakala eZimbabwe kuthiwe sivukele upresident. Kodwa akukho kuhle ukuthi labantu abaphukileyo befake amabox. Siyacela bebe serious bonke abantu bezanu PF, bengazodlala ngabantu lokho. Okwenzakala ikudlala ngabantu straight. Manje basasitshela nge-third term. Hayi, akukho kuhle lokho okwenzakala eZimbabwe.
Kancane still, but Studio 7 basakazi bethu linjani hayi thina siyaphila. Cilani ke lisibuzile uchumo gawule noma lakhe inkomo ngathi bonke nje abantu bemathebile le ndaba kuzano indaba le ekuthiwa isindebelo fanele sife esikolweni sasafundise ukuthi bathini ngayo le ndaba le ngoba sibuloko sibazi ngoba ibhizi nge-30 kuthiwa 30 wathi 30 kamnangagwa le nge-30 bathini ngale ndaba le yezikolo ukuthi isindebelo fanele sife. Cela besiphendule nje uchuma singabantu bakwamthwakazi ukuthi bathini into le efundiswa ezikolweni ukuthi isindebelo sofanele sibulawe. Ma uthi awufuni kubhalisa ishona ukuthi ayi-language yakuqala, sicela besiphendule ngonapho uJoseph lo uMalaki Mpumi.
Studio 7, salibonani. Kanti afundwa ngaphi lama-audio? Afundwa ngaphi? Silalela abanye, eyami kayifundwa. Ayifunda, sibonge bakithi, sibonge uNkulunkulu ngezulu. Sengani uNkulunkulu angasilalela asenzele kuhle esikucela kuye, sithola izilimo amabele sike siphumule ukuthenga impupho bakithi emakhaya. Siyabingelela bonke abasakazi, kayidlalwe phele yami lami Studio 7. Kanti kuphambana ngapi?
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Le Studio 7 esakaze eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk namuhla. Sixoxa ngokuxokozela kubandla lezano PF ngodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeke esesihlalweni na ngemva kokuphela kwehlandla lakhe ngomnyaka ka-2028. Singeke ehlukanike sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla ugcizelele isethembiso sakhe sokuthi kasoze aqhelisa umbuso wakhe ngomnyaka ka-2028. Abahlamuki be-M23 sebehluthine elinye idolobho kwele-DRC. Silugqiba-ke lapha uhlelo lethu lanamhlanje oluvalelisayo nguTabo Kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.